Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nango kana tsodzo guru remusangano nevanovamba nezvimwe yepitmas wanga uri pakati pokuti vatiziviso tiramirire vashandi kuti zviri zviri kumboitika.
Masangano eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nereAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro akaita musangano nemukuru wePublic Service Medical Aid Commission.
Tikarasa ripoti iri kubuda iyi inoreva kuti tabva tarasa zvose, saka pane zvimwewo zvatinogona kuwana zvinogona kutibatsira zvirimo muripoti iyoyi zvatikufungidzira kuti vanhu vanofanira kuisa musoro pamwe chete, voita chirwirangwe vasingatarise zvematongerwo enyika.
Sangano Election Resource Center rinoti gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission risaraswa rose nekuti rine zvimwe zvinogona kushandiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa pamwe nemutungamiri weATUS vaObed Masaraure nezuro vakasangana nemukuru wePublic Service Medical Aid Commission Dr. Nick John Mapesa pamwe negweta Public Service Medical Aid Society amai Ndebele nechinangwa chekuti vashandi vanzwisise zvikonzero zviri kuita kuti Public Service Medical Aid Service igwadame ichitadza kubatsira vashandi vehurumende vachinosengwa vanoti vaudzwa nemukuru wePublic Service Medical Aid Society kuti dambudziko guru riri pakuti hurumende haisi kubhadhara zvikamu zvayo makumi masere kubva muzana zvainofanirwa kunge ichibhadhara mushandi wega wega. Studio 7 haina kukwanisa kubata Dr. Mapesa kuti tinzwe divi rePublic Service Medical Aid Society panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachinosengwa.
Nango kana tsodzo guru remusangano nevanovamba management yepitmas wanga uri pakati pokuti vatiziviso tiramirire vashandi kuti zviri zviri kumboitika, nekuti tiri kuona kuti maclinics mahospital mazhinji epitmas ari kungovhara uyezve hapana chatiri kumbonzwa kuti ndezvii zviri kuitika. So tivamiriri vashandi tiri kuona kuti vashandi vari kupedzisira vatambudzika zvikuru kwazvo kuti vanowana kupi kwekurapwa. Ndinokuti tikatarisa ndokwavanga vachiponera vashandi vedu vazhinji. Tikatarisa maprovincial, kana tine maprovincial clinics kupitmas, kana tine mahospitals, but mahospitals iwawo ari kuvhara time and again. Zvinova zviri kutishungurudza kuti utano hwevashandi. Yes, tingaenda tichinotaura zvokuti tikuda bread basket kuti tikwire, tikuda kuti vashandi vaone mari, but kana vashandi vasina utano zvinova zvino zvinhu zvinogara zvichitishungurudza misi nenguva.
Saka ivo vatii panyaya iyoyi?
Tichitaura navo ivo vanga vari kuti havana kukwidza atingati muripo watinoripira pamwedzi woga woga, asi kuti chakakwira interbank rate unova mari inochinjwa nayo zviri pamutemo. Ndoya vanga vari kuti mushandi mari yaanobhadhara ndo yakakwira zvichiita neinterbank rate, asi hurumende haisi kushandisa interbank rate pakubhadhara the 80% yainofanira kunge iri kubhadhara. Hurumende iri kungobhadhara iyo 9.9 million, but tikatarisa bhiru rehurumende rainofanira kunge ichibhadhara pamwedzi is close to 3.something billion. That is according to management yePitmas kuti mari yavari ufa kunge ichibhadharwa nehurumende 3.5 billion per month, but government is paying 900 million.
Saka zviri kukanganisa zvakadii vashandi?
Zviri kupedzisira zvoita kuti vashandi vatadze kuwana maservices avanenge vachikwanisa kuwana. Pasura apo takambonzwa hurumende ichiti bhodhi rangatimirira Pitmas riri kutadza basa. Asi nekuona kwataita musangano makaita, taona kuti mamwe matambudziko ari kusangana nePitmas ari kukonzerwa nevanhu vasiri kukoshesa utano hwevashandi. Nekuti tikatarisa utano hwevashandi, mushandi haangashandi asina utano. But kune vanhu vari muhurumende vasiri kukoshesa utano hwevashandi.
Saka iyo vehurumende vanga varimo here mumusangano uye kana vanga varimo kana kuti kana mamazovapira zvabuda mumusangano vati?
Tambudziko hombe ratiri kusangana naro panhau yePitmas kubva makore maviri apera ndeyekuti hurumende haisoda kuti titaure nyaya iyi patinosangana mumusangano weNGNC. Hurumende iri kungoita zvainenge yafunga kuita panguva yakainoona yakafanira kuti iite sekudaro. Tinge tikati hurumende tingange tiri kunyepa, but pane maindividual vasiri kuda kana kuti vari grid vari kufunga kuda kutora Pitmas. So vari kuda kutanga vacreata maproblems kuti kana kwazvonzi kuPitmas kune maproblems. Nosokatarisa kuti mari dzavari kuti vari kuita kuPitmas hadzina zvadzichaita zvichitarisa neinflation yedu zvayaita. Nekuti izvezvi mari yatiufa kunge tichibhadhara i$10 ndo mari yacho yatiufa kunge tichibhadhara. Asi tikatarisa izvozvi kuti hurumende ibhadhare the 80% yacho yese yezvat $10 haisi kukwanisa.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vanoramba mashoko ekuti hurumende iri kukundikana kubhadhara zvikamu zvayo paPublic Service Medical Aid Society.
Vakande miri handina kunge ndaziva musangano iwoyo waitwa neR2s pamwe chete neApex Council pamwe chete nevanhu vePublic Service Medical Aid. Handizivi kuti wanga waitwa wakamira sei, asi kana manga mati vePublic Council kuda vaenda kuPublic Service Medical Aid kuti vangononzwa kuti mamiriro ezvinhu akamira sei. Zvingangodaro zvaitika, but handisi kuziva zvakare kuti R2s yanga ichizopinda papi. Chandinoziva ndechekuti matambudziko ari kuPublic Service Medical Aid tinomaziva.
Muri kuti matambudziko ose aya munoaziva, zvizviri kuitwa nehurumende kuagadzirisa?
Hurumende iri kuita zvese zvainogona kuti igadzirise matambudziko iyayo. Vanotaura kuti 80% haisi kuinda, handifungi kuti vane ruzivo rwakakwana. Chiri kudiwa nehurumende ndechekuti ikoko kuPublic Service Medical Aid ngakugadziriswe zvakakwana masevenzerwo anoitwa, management dzacho, governance yacho. Hurumende yaneta nekusabata kwakanaka kunoitwa ikoko. Saka zvinhu zvinofanira kuti zvigadziriswe kuitira kuti vashandi vanoita macontributions yavo pamwe chete nehurumende iyo inoita zvakare macontributions e80% amuri kutaura nezvavo vaone kuti mari dzavo dziri kusenza sei, dziri kufamba sei. Saka handifungi kuti kune hurumende ingada kuti ichiisa mari yakawanda kudaro izvo zvinhu zvorega kufamba zvakanaka. Ndopatinoita dambudziko ipapo. Tinoda seSecond Republic kuti zvinhu ngazvifambe zvakanaka, ngazvigadziriswe zvifambe zvakanaka.
Avo vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti Gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation harifaniri kuraswa rose sezvo rine zvimwe zvizhinji zvinogona kushandiswa. Gwaro iri riri kukonzera mutauro mumasangano nemamapato ezvematongero enyika zvichiratidza kuti harisi kufarirwa nevazhinji. Paramende inoti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kugadzirisa gwaro iri ichitevedza bumbiro remutemo wenyika pamwe nezvakabuda mukuverengwa kwevanhu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vanoti mugwaro iri mune zvimwe zvinogona kushandiswa, naizvozvo gwaro iri harifanirwi kuraswa rose.
Maonero edu pa-delimitation report kunyanya zvabuda zvabva ku-ad hoc committee ndofunga zvinogona kunge zvirizvo zviri kufamba maringe nemaonero eruzhinji rweZimbabwe pamusoro peripoti yakaburitswa necommission.
Ko ini seElection Resource Center mumire papi maererano negwaro iri?
Isuwo seERC tisi kukurumbidza kuti tingati yarambwa nekuti tinoziva kuti pane zviga zvakatisiyanei-siyanei, matanho akatisiyanei-siyanei anogona kutorwa kuti ripoti iyoyi igone kushandwa nayo, igone kushandika nayo. Ndofunga chose toziva kuti zvose zvinogona kuitika mumabasa akasiyana-siyana, kuti dzimweni dzenguva pane ripoti inogona kubuda isina kumira zvakanaka, asi nenyaya yekuti vanhu vanenge vachishanda nayo vanogona kuti vazvigadzirise. Uye chimwe chatinotarisa ndechekuti sekureva kwatakamboita kuti Zimbabwe Electoral Commission seboka rinova ndiro rinoita zvesarudzo uye richizotarisa zvekare kuganhurwa kwematunhu aya, rine matanho arinogona kutora zvekare pamusoro peripoti iyoyi, nekuti hazvinzi yarambwa, zvinonzi yadzoserwa kwavari kuti vagone kutarisa vagadzirise zvinogona kunge zvakaresveka muripoti yavo.
Vabobo Sibunu, munofunga kuti Zimbabwe Electoral Commission ichakwanisa kugadzirisa zvimwe zvezvichemo zviri kutaurwa izvi here?
Tinofungidzira kuti vachiine mukana zvekare, nekuti iyi ireview iri kuitwa iyi kureva kuti pane mukana wokuti idzokere kucommission zvaonekwa necommittee, zvaonekwa nemaZimbabweni, zvaonekwa nemapato ezvematongerwo enyika, zvaonekwa nevanoshanda vakazvimirira voga, zvigone kugadzirisika. Kana zvinge zvagadziriswa, ndofunga ripoti inogona kupinda. Uye tinoona kuti kazhinji kacho, kana tichitarisa bumbiro remutemo, rinoti kana zeki ikaona maonero ayo asiriwo zvakare anogona kunge ari kufarirwa nevanhu, inogona kuita kuti ripoti iyoyo igone kupasa yakadaro. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti pachine mukana wekuti tigone kushanda tese semaZimbabweni, tigone kufamba neripoti iyoyo. Kana ichinge yakufamba zvakanaka yogona kuzopasiswa, nekuti tikatarisa mabhaundari ari kumashure kweduko haasina kumira zvakanaka. Saka naizvozvo hatigone kubva tazorasa mvura nemwana wacho zvese, saka totogezesa mwana tomuburitsa mvura ine tsvina. Tikaarasa mabhaundari asaya, tikarasa ripoti iri kubudai, zvinoreva kuti tabva tarasa zvose. Saka pane zvimwewo zvatinogona kuwana zvinogona kutibatsira zvirimo muripoti iyoyi, zvatikufungidzira kuti vanhu vanofanira kuisa musoro pamwe chete voita chirwirangwe, vasingatarise zvematongerwo enyika kwavanobva kana kwavakarerekera, asi votarisa kuti tirambikwanise kuenderera mberi, nekuti pakashanda mari yakawanda, pakashanda nguva, pakashanda zvinhu zvakawanda zvakapinda paripoti iyoyo. Saka kuti tingozoirasa tichidzokera zvekare kumabhaundaries asina kumira zvakanaka, miganhu yatanga tichishandisa makore esaya, chione chiri chidanho chakanaka kana chinogona kuti tichienderere mberi senyika.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari kuHarare neStudio 7. Mapurisa akazivisa nezviro kuti munhu mumwe chete akafa, vamwe vasere vakakuvara mutsaona pakati pemabhazi maviri neimwe motikari duku mumugwagwa unoenda kwaMutoko. Izvi zvakaziviswa nemutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Iyi nyaya yagara ichimbotaurika, haina kutanga nhasi ikokuku, nekuti mabhazi aya anga achirwisana. Munhu aifamba ikoko anonzi zebra kisi. Zebra kisi anga achivharira rimbi.
Icho chinozopa kuti vemabhazi vaite zvekudzingirirana kudai mumigwagwa
chii
nyaya yekuvharirana tiyatanga kutapura anezvinhu muridzi wezvingu yenenge area iyo ndokwa kwaanobva saka vadi anga asingati kuti muoperator anga achitakura ndo zvakasvitika nenyaya yematimetable MRT painopa matimetable achizive kuti vari kupa vanhu sematimetable yayo vangopa matimetable akangofanana here gara kwaipiwa matimetable akasiyana vachiadvertisa munewspaper iye zvinhu zvasaitwe saka pane dhenje yekuti vanhu vanenge vachirwirira mapasenja tine urombo netsaona yakaitika tingangokurudzira maopareta kuti ngavayanane vabatane vasaite zvekompitishen vape vanhu sevhisi tisu chatinoda kutakurwa zvakanakisisa vanhu vasingamhanyi uye zvakare tikukurudzira vatakurwi kuti vange vachitaura vachinza humbowo wezvinenge zvichiitika izvozvo
ko ivo vatakurwi ava nekunetsa kunenge kuchiita mabhazi dzimwe nguva tinonzwa kuti vanozopinda muzvimota zvinozofamba sei
ya ndichida kupa muenzaniso wemuguta weguta reHarare muguta reHarare transport system yakakolapsa kudhara taiziva kuti vanhu vaityira mabhazi aya mabhazi nemuchovha nenguva vachiendeswa kumabasa kudzimwe nzvimbo muguta reHarare hakutorina mabhazi kana kuti michovha semuenzaniso kunana chisipiti mandara mabhuku kune dambudziko gurusa rezvekufambisa kana tichiona vanhu vanokwira mushigashiga kuti vange vachienda kumba uye zvakare mabhazi nemichovha zviri kukasika kupera muguta reHarare zvinozoita kuti vanhu vawire muna tasireva vanoita sarudzo yekungokwira chero motikari nekuti tiri kuti pik hour yedu zvino zvyakutanga yepedzisera inotanga na 8, 9, 10, 11 vanhu vanenge vachiri kufamba ndingangoti vakawanda uye zvinotaa neinfomal economy vanhu vanononoka kubva mutaundi vazhinji vanotengesa vanozokwira motikari idzodzi dzemuchigashiga nekuti kunenge kusisina zvifambiso
tinonzwawo kuti migwagwa yaparara munyika munoona sei pakufamba kuri kuita mabhazi ikoku nekuparara kwakaita migwagwa
kune dzimwe nzvimbo dzisasvitike nekuda kwekushata kwaita mugwagwa saka tiri kungokurudzira kuda kuti dai hurumende yagadzirisa mugwagwa kumamisha ikoko kuti mugwagwa yakashata
avo vanga vari mukuru wesangano revanofamba nemabhazi repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga westudio 7 mumiriri wemudiro muparamende vakosta machingauta nezuro vakamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga inova mhosva imwe cheteyo iri kupomerwa mumiriri wemukobha muparamende vaamos chibaya nedzimwe nhengo makumi maviri nevana avo vakange vari mudarewo nezuro frank chikore anoti panyaya iyi
muchuchisi wenyaya iyi vapadon dziva vati vari kupikisa kuti vamachingauta vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye vati nyaya yavamachingauta ibatanidzwe neyemumiriri wemukobha muparamende vaamos chibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana avo vakasungwa nemugovera pamba pavamachingauta asi rimwe remagweta vamachingauta vawilbert mandinde vati hapana chikonzero chekuti vamachingauta vagariswe muusungwa vachiti munhu akazvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa zvichakadaro mutongi wedare anga achifanira kutura mutongo wekuti mwana mudiki ane makore ari pasi pegumi nemasere asatongwe nevamwe vasungwa ava amai yeukaidzuda vatadza kuya kudare vachinzi havasi kunzwa zvakanaka zvaita kuti vatadze kutura mutongo uyu zvichakadai gweta riri kumirira mwana uyu muzvare pamela musimwa avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevana rejustice for children vati havasi kufara kuti mwana uyu ave kutadza kuenda kuchikoro sezvo mutongi anzwa chikumbiro chavo chekuti mwana uyu apihwe mazuva ari mberi ekudzoka kudare vadenis mangosi vati nyaya iyi igodzoka kudare mangwana magweta evasungwa ava achema-chema kuna vamangosi kuti vasungwa vari kuchikorerwa kodzero dzavo sezvo vaswera vachinyimwa chikafu zuva rese vari pamatare uye vamwe vavo vane urwere hwekuti vanoda kutanga vadya vasati vanwa mapiritsi avo magweta aya akumbirawo dare kuti vamwe vevasungwa ava vaonekwe nana chiremba vavanoda panguva yavanenge vachiri muusungwa uye vatiwo havasi kufara kuti tsamba dzavanga vanyorera hama dzavo dzabvutwa nevanochengetedza vasungwa zvavati zvinotyora kodzero dzavo vakadzere vati vari kushushikana zvikuru nezvinhu zvakadai pamwe nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya mumatare vachiti nguva dzose vari kuswera mumatare vatongi vasingabati nguva dzavanenge vataura vasungwa ava vakasungwa vari pamba pavamachingauta vakapomerwa mhosva yekuita musangano pamba apa vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwi kutsvaga mvumo kana vasiri kuita musangano neveruzhinji pane imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwemumiriri wezengeza West muparamende vajob scaler avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga muna chikunguru 2020 kwatadza kuenderera mberi nhasi sezvo mutongi wedare panyaya iyi amai vongai muchuchiti guuriro vati vanga vakabatikana kuti vanzwe nyaya iyi nhasi amai guuriro vati vasikala vagodzoka kudare musi wandira 13 pakatarisirwa kuti nyaya iyi ienderere mberi vasikala vakatarisana neimwe mhosva yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare pamwe nekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayasi jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanoti mapurisa vachapfura zvekuuraya mbavha dzinoba dzakapakata zvombo. VaMatanga vakataura izvi pakuchengetwa kweumwe mupurisa akaurawa svondo rapera. Chronicle rinoti ngombe zana nemakumi matatu dzakafa nechirwere cheJanuary disease, zhinji dzacho dziri dzeshurugwi. Izvi zvinotevera kufa kwengombe makumi masere kuNcisa kubva kutanga kwemwedzi uno. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taneta nezanupivu. Kaambobva pachigaro wavo pavamwe mukana 40 years namamwe pamusoro vakonowa nyika hapana chavaita chabuda kungoputsa nekungoputsa kudzvinyirira kumpunyikidza kodzero dzevanhu. Nyika yakarirwa kuti iwane rusununguro iri kumbunyikidzwa rusununguro rwayo. Aiwa taneta vanhu vamwari, chenji ngatimbochenja upenyu timboisa kuchenji pati timbochinja. Taneta nekushungurudzika, tashungurudzika nezanupiefu. Zanupiefu atishungurudza.
Makadi pa Studio 7 apo vose vanotipa nhau dzakanakawo. Chiregati patakasika kutsura mukomawo vari kuti sei pa Studio 7 pachingotaura masupporters eCCC. No, inzwai kamukoma. Hakuna munhu ari nomawo achiri kusapota ZANU-PF pari zvinezvi. Ukaona munhu ari kusapota ZANU-PF pari zvinezvi, imbavha kana kuti mapfambi. Aya mapfambi anongotorwa mumabhawa aya. Saka regati patakubatai muromo wenyu musati maenda mberi. Hakuna munhu ari nomawo ari kusapota ZANU-PF pari zvinezvi.
Makadiko pa Studio 7. Muri seiko ana mukoma wande. Aiwa tinotenda nemashoko amunotipa echokwadi, kwete nhau dzeZBC dzinongonyepa zvisina nebasa rese. Toda kupindura uyo ari kubvunza kuti hakuna here weZANU anokandawo maaudio. ZANU haichina munhu ende haichina anoida. ZANU haichina anoida nekuda kwetinonzi munhu angagwa naChiwenga hakuna achaida. Imi munoreva kuti shuwa vanhu vese munongonzwa ari kutaura ndeweCCC. Makambonzwa weZANU, hapana achiriko weZANU. WeZANU anobva kupi? Iwo achiita basa rekurova chembere dzakadarodzo, takarwa hondo tikandosvika kwese kunana Chimoyo. Ini ndiri mumwe womumwe akarohwa kwamurehwa, ini ndiri mumwe womumwe akarohwa kwamurehwa neZANU PF. Vanhu weZANU vakatirowa isu. Achaida ZANU ndiani? Hakuna uchada ZANU, hakuna achada ZANU. Vana mugwadi vanongogwagwaduka zvisina kana nemusana nemusoro wese.
Toda kutenda chaizvo vateereri veStudio 7 apa. rambai makadero nerutsigiro rwamuri kuita. Nhasi ndini nhau yestudio 7 yana Jongai. Kana mabata zvinhu musasiyira munzira, pedzai nezvinhu izvozvo tizive kuti zvofamba sei. Nokuti maitire amakuita anoita sekuti maakusapota rimwe divi, maakutarisa kuti wabuda mba mani. Funzai tinzwisise kuti matiraka akafamba sei ende nyaya yacho yava papi. Kana makapuwawo choko muhomwe, komongotaura kakuti tava kupuwa choko muhomwe kuti tisataura nyaya dzamatiraka, tisataura nyaya dzinoitika mubatoro reruling party riri kutonga. Motaura katizive, toda kuziva kuti matiraka akafamba sei ende muridzi wacho niye zvipari zvino uri kupi, hana kufungwa sei. Ndatenda zvavo.
Nakadi vashamarari vestudio 7 apo. Ndandikumbira kubvunza kuti Skafmo uchatitenderawo here kuvhota tiri kuno kuzve kwenyika kwatiri uko, nokuti tinoona kuti zvokwadi nyika yoda kuchinjiwa, yoda kuchinjiwa nesu nevayo. Saka dai zvaigoneka vo Skafmo atitendera kuti tivhote tiri kuno kuzve kwenyika kwatiri uko, kuda umwe musi zvingaenda napamwe tatambura. Nokuti mukomana weshaweri muhuro uyu wakundikana, sokwati wakundikana mukomana wedhende rake muhuro.
Pastudio 7 makadiko. Ndinonetseka navamwe vanhu vane vana mazita akaita sana profesa justice wati wati, kunyanyanyanya vanhu vomuzimbabwe. Vanhu vomuzimbabwe regai kunyadzisa mani, mukomaita sei justice chigumba chii zvauri kubudisa delimitation report yakapusa inotadza kuti hauna kana chaunoziva kana chiko, uri kuhla zano here, zvino uchaita sei? Nokuti zvino zano iyoyo ukaihla nenzira idzodzo nyika haisi kutombomira, taakutouya. Hameno kuti uchaita sei? Hameno hako kuti uchaita sei kana uchiri kuita zvokuhla zano usingatevedzeri mutemo? Munomboribudisa sei delimitation report rachona rakamira mumiriro wakapusa kuderewo?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatarisana nekuferefetwa nebazi rezvomutemo reJustice Department zvichitevera kuwanikwa kumba kwavo kuine magwaro anokosha anofanirwa kuchengetedzwa mumuzinda wehurumende uye kuonekwa nevanhu vanenge vapiwa mvumo chete.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.